Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikunguru 10/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri veMDC vanoratidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kuunzwa kumatare kwaitwa mutevedzeri webato ravo vaJob Sikala. Hurumende inonzi yakawedzera mauto mari yekubatsirikana inosvika mazana mana emadhora emaRTGS pamunhu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotyorerwa kodzero dzazvo nekukundikana kwehurumende kuwanisa vanhu magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri veMDC nhasi varatidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kuunzwa kumatare kwaitwa mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Sikala, avo vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Nekune rumwe rutivi, munyori muboka revechidiki mubato iri vaGift Siziva vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika. Vaviri ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ngatinzwei zvizere kubva kumutori wedu wenhau Thomas Chiripasi uyo ari muHarare.
Vatsigiri veMDC vangauya kuzonzwa nyaya yari kupomerwa vaSikala varatidzira pamatare edzimhosva nhasi vachiti havasi kufara nekunonoka kwaitwa kuunzwa kwavaSikala kumatare. Vatsigiri veMDC vangauya kuzonzwa nyaya yari kupomerwa vaSikala varatidzira pamatare edzimhosva nhasi vachiti havasi kufara nekunonoka kwaitwa kuunzwa vaSikala kumatare. Mushure mekupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavaMnangagwa zviri pamutemo nemapurisa nezuro. Rimwe remagweta ari kumirira vaSikala vaInnocent Gonese vaudza vatori venhau panze pematare edzimhosva kuti havasi kuziva kuti vaSikala vaendeswa kupi vachiti zvaitika izvi zvakafanana nekuti vapambwa. Izvi zvatsinirwa nemutauriri weMDC vaDaniel Molokela, avo vati vave kufungidzira kuti vaSikala vaendeswa kumasvingo rinova dunhu rinonzi ndiro rakaparirwa mhosva iri kupomerwa vaSikala.
Iko zvino hatinyatsoziva kuti vaSikala vari kupi. Magweta arutotswaga-tswaga kuti azive kuti ari kupi. It looks like havana kutaura chokwadi. Taakufungidzira kuti taakutoenda kumasvingo. Saka izvozvi magweta arutomhanya-mhanya. I think vakutodzokera kuna NPA kunotsvaga kuti ari kupi izvozvi, because hatisi kumuona.
Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko ekuti vaSikala vaendeswa kuBikita kunonzi ndiko kwavakaparira mhosva yavari kupomerwa. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vakurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kumasvingo neuwandu hwavo kunotsigira vaSikala.
Kumasvingo ikoko munhu wese ari kumasvingo nevari pano vese tichaenda futi kupi?
Ikoko.
Kunyange hazvo nengo dzeMDC dzaratidzira hurumende ichine nguva yakawanda yekunza vasikala mudare sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa pamurau kuti munhu ange amiswa mudare kana achinge asungwa asati adarika kubva pakasungwa vasikala nezuro. Vasikala vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavamunangagwa mushure mekutaura kwavanonzi vakaita pamusangano wakaitirwa kubhigita nemugovera apo pavanonzi vakati sebato havasi kuzomirira kuti gore ra2023 risvike vamunangagwa vari pachigaro vachiti veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Magweta avo anoti vasikala vari kuramba mhosva iyi. Vechidiki veMDC varatidzirawo pakamba yemapurisa muHarare nenyaya yavasikala iyi pamwe nekusungwa kwaitwa munyori muboka revechidiki mubato ravo vaGift Ostalo Siziva. Rimwe remagweta avasiziva vaAgency Gumbo vati vasiziva vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo mumusha weGlenora muHarare nemusi wesvondo apo pavanonzi vakataura kuti vamunangagwa havasi kuzotora nguva yakareba vari pachigaro vachiti vacharatidzira zvakakomba munyika kudzamara vamunangagwa vasiya basa. Munyori muMDC Youth Assembly vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekushungurudzwa kuri kuitwa utungamiriri webato ravo nehurumende.
Zviri kutova nemapurisa iri vari kuteya opposition kumeka shuwa kuti tose tinoparara semakonzo, asi nenyaya yekuti isu taona kuti riva ravo harizobati nhengo dzedu. Naizvozvo ticharamba kudyiwa sematemba takasvinura. Nhau iri kuitiwa ndeyekuti state yatadza kusolva maproblems ari kunetsa vanhu, maproblems eikonomi nemitengo iri kukwira. Naizvozvo vari kupanika kakuti vari kutya, saka naizvozvo solution yavanongori nayo chete kusunga vatungamiri veopposition vachivapomera mhosva dzisiri pamutemo.
Vasiziva vave munhu wechimakumi maviri nevaviri kupomerwa mhosva yakadai gore rino. Zvichakadai nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo nyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti hapasina mutsauko pakati pehurumende yavamunangagwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017.
Zvetinoona panapa ndezvekuti hapana chanyanyo chinja. Izvozvi vanhu vanga vakamirira kuti vaJob Skala vachamira pamberi pedare, asi zvohwikwa ndezvekuti vatorwa nerweseri kuda vaendeswa kumasvingo kana kuti vadzoserwa mutirongo. Izvi zvakadai zvinoratidza kuti munyika hamuna rusununguko. Ndo zvataingova nazvo nguva yavamugabe kana kuti zvatonyanya kudarika zvaivapo panguva yavamugabe.
Kuratidzira kwaitwa nevatsigiri veMDC pamataredzi mhosva zvese nepakamba yeHarare Central kwapera mushure mekunge pasvika mapurisa anga akapakatira zvombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kutonga kwemutyairi wendege weAir Force of Zimbabwe Tashinga Musonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya musikana wake Lucy Dube muGweru gore rapera kwatanga nhasi mudare reHigh Court muBulawayo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Hama neshamwari dzamushakabvu Lucy Dube kusanganisira vabereki vake pamwe nevamwe vanhuwo zvavo vaungana mune rimwe rematare eHigh Court muBulawayo nhasi kuti vanzwe kutanga kutongwa kwaMusonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya Lucy. Kutongwa kwenyaya uku kwatanga vafakazi vatatu vachipa uchapupu hwavo kudare mushure mekunge Musonza amiswa pamberi paJustice Nokutula Moyo nezuro achipomerwa zviri pamutemo mhosva yekuuraya Lucy. Muvakidzani wemushakabvu amai Ellen Musopero ndivo vatanga kupa uchapupu hwavo vachiudza dare kuti usiku hwemusi wa25 mbudzi vakamutswa neruzha rwekuhukura kweimbwa vakadongorera nepahwindo ndokuona mushakabvu achivhura gedhe akashama. Vati Musonza akateverawo mushakabvu akashama achipopota ndokubva vaviri ava vazodzokera mumba. Mushure mekanguva vakanzwa kuridza mhere kwemunhu ndokuzoona zvevaviri ava vave kubva pamba pemushakabvu vari mumotokari. VaGeorge Makwenjere vanovewo mutyairi wendege ndivo vaita vechipiri kupa uchapupu. VaMakwenjere vaudza dare kuti musi uyu vakafonerwa naMusonza achivati vaidanana naLucy. vama kwenjeri vati mkutaura kwake paro nare, Musonza ainzwika kutaive nehasha. Vati Musonza akazoya naLucy kumba kwao kuThornhill Air Base, vakatizve mushure mekunge vaviri ava vasvika, Musonza akatanga kurova Lucy uye kumukava. Vama kwenjeri vati iwo nemusikana wavo, wavaive naye panguva iyoyo, vakaedza kudzora Musonza, asi vakakundikana, Musonza akaramba achirova Lucy, achimutaidanana navama kwenjeri. Vama kwenjeri vati vakazobva pamba pavo, vachienda kunotsvaga vamwe vanhu kuti vavabatsire kudzora Musonza. Muzvare nokutula matsikaiti, avo vari kudzidzira kuve musoja wemuchadenga, ndivo vaita wechitatu kupa humbo. Muzvare matsikaiti, avo vati vaive musikana waMusonza, vati musi uyu, ivo nemushakabvu naMusonza wacho, vakasangana kumba kwemushakabvu, kuti vataure pamusoro pekuve vasikana waMusonza. Muzvare matsikaiti vaudza Dare, kuti Musonza naLucy vakambozvitamba nje, vakatizve, vakazovasiya kumba kwemushakabvu, ivo vachidzokera kuThornhill Air Base. Vamwe vanhu vatanhatu, kusanganisira Dr. Sanganai Pesanai, avo vakaongorora mutumbi waMushakabvu, vanotarisirwa kupa uchapupu hwavo muDare, apo kutongwa kwenyaya iyi kunoenderera mberi. Kutongwa kwenyaya yaMusonza kwakambotora nguva kuti kutange, sezvo akambokwidza nyaya yake kuDare Constitutional Court, achiti paanotongwa aisada kuti pave nevanonzwa nyaya vakagara nemutongi weDare, kana kuti assessors muchirungu, achiti kuvepo kwavo hakuzi pamutemo, asi izvi hazvina kubudirira. Musonza akachinjawo magweta uye ave kumirirwa navaCalvin Tundu. Kunyange hazvo achibvuma kuti iye naLucy vakarwa, anoti Lucy akafa mushure mekunge adonhera pamagirazi etafura ayo anoti akamucheka. Kutongwa kwenyaya iyi kuri kuenderera mberi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Yakawedzera mauto mari yekubatsirikana inosvika mazana mana emadhora emaRTGS pamunhu, apo vakatambira neZuro. Kunyange hazvo, vamwe vashandi vose vehurumende vasiri kupiwa mari iyi. Hurumende inoti iri kuda kuwedzera vamwe vashandi vayo vanosanganisira varayiridzi, vana chiremba navana mukoti mari inosvika makumi mapfumbamwe nemasere emadhora eRTGS kusvikawo pamazana nemadhora mana emaRTGS. Mutauriri weZimbabwe National Army, Lieutenant Colonel Alpheus Makotore, vaudzo Studio 7 kuti havataure nezvenyaya idzi, vakati titaure nevekubazi rezvekudzivirirwa kwenyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rezvemari vaMutuli Ncube, kanawo gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza, sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Nhasi pamusangano waitwa pakati pevashandi vemuzvipatara nehurumende weBipartite Negotiating Panel, uyo unenge uine nhengo dzebazi rezvemari, utano, Health Services Board nevashandi vemuzvipatara, vamiriri vehurumende vanonzi vati havana ruzivo rwekuti sei mauto chete akapuwa mari yekubatsirikana. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata Munyori wesangano reApex Council, rimwe remasangano rinomirira vashandi vehurumende, kuti tinzwe nezvemusangano wavaitawo voga sevashandi kuti vazee danho rekutora mushure mekunge varamba kutambira mari yavakapiwa nehurumende neZuro.
Government yakazi yauya neofa $97 pamushandi woga woga. Saka tati tiudzawo vamwe vedu kuti ndozvakabuda todini. Saka zvazobuda pamusangano wedu zvazviri zvekuti sezvo tataramba $97 iyoyo, tichiti aiwa haitombobviri kana kuti titombotanga kutaurirana, haikutire kuti makandidzwanani haii. Saka tatiri pakutaurirana kuti todini, asi government yakati tombodzokera tonoona kuti tingakwanisa kuita zviri nani here, nokuti vatinotanhaurirana nadzo dzemanegotiations vanotonotaurawo nevakuru vavo. Saka vakati tonotaura nevakuru vedu tozva kuti vanoti kuti vangawedzera pakadini. Saka isu tatangoudza vanhu tikati kana tadzokera mangwana tinenge tichida chii.
Vashandi vari kuwirirana kuti mari ingavakwanire ingasvika pamari chaizvo nemamiriro akaita zvino.
Iko zvino takatoti zvekushanda nemafiga zvinonei. Isu tinozviziva kuti Oktobha gore rapera vanhu vaiwana tinangoti mari ingangova kuma 450 US, tinongoti iri avarage. iko zvino tichishandisa interbank rate vanhu ivavo vakuwana mari iri kuma $40 contract. Saka isu tiri kuti kugovernment zorerai mari yedu payanga iyi kureva kuti the current painterbank rate iriko iko zvino mari iyoyo inobva hunge iri kuma $4,500 pamushando woka woka iri kana ari mazvimudhora do asi interbank inongochinja saka tei tingoshanda neinenge iriko asi kuti munhu akwanise kurarama zvekungoti uri kurarama uri kukwanisa kudya kuenda kubasa nokupfeka nokudini unenge achingotoda mari inosvika kuma $4,500 mushandi wepasi pasi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vashandi vehurumende zvikuru vechiuto vanenge vakapiwa mari iri kunzi nehurumende inosvika iyo zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 40% iri kunzi yecushioning allowance. Imi makanziwo muchapiwa mari here pamusangano wanezuro?
Bodo, hatina. Isu mari yedu yavari kutaura vari kuti inotongobva munhauri vanhu idzoro uye vataitaura navo vekuhurumende vaitoti isu hatisati tatozvizivavo tichamboda kunonzwa kuti zvakamira sei. Isu taingozvinzwawo hedu nekuti mari dzinopinda zvemumabhengi saka hatizovanziki zvevanhu vanongototi sezvo vatowana mari kuti vanenge vafara vanototaura kuti ndawana mari ndawana mari.
Munyori musangano reApex Council vaDavid Tsatsunga vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evadzidzisi nevarairidzi varatidzira nhasi zvakare muAlgeria vachikurudzira kuti hurumende iripo ibviswe. Kuratidzira kwanhasi kwasvika muzuva rechimakumi maviri vanhu vachiratidzira vachiti vose vakasungirwa zvematongerwo enyika vanofanira kuburitswa muusungwa. Zvichitevera chibvumirano cherunyararo chakaitwa pakati peEthiopia neEritrea muna chikunguru gore rapera icho chakapedza makore makumi maviri ekunetsana, nyika mbiri idzi dziri kutarisira pundutso yakaunzwa nerunyararo urwo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutyorerwa kodzero dzazvo nekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa kana kuti mapassports nenguva inokodzera uye inotarisirwa nemunhu kuti ange awana gwaro rake. VaMavinga vanoti bumbiro remitemo yenyika rinopa kodzero kuvanhu veZimbabwe kuti vawane magwaro ekufambisa kana chero magwaro anokodzera kunge achiwanikwa nechizvarwa chenyika. Izvi zvinotevera mashoko ekuti hurumende yave kukundikana kudhinda magwaro ekufambisa aya nekuda kwekushaya mari yekunze yekutenga bepa pamwe neink zvinodiwa mukugadziriswa kwemagwaro aya. Izvi zvinonzi zvave kuomesera vari kunze kwenyika vanenge vachida kumutsiridza magwaro avo anenge apera kushanda kana vamwe vanenge vachida kuenda kunze kuchikoro kumabasa kana kunorapwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kana kuti zvinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMavinga pamusoro penyaya iyi.
Matambudziko makuru kwazvo uyezve matambudziko ekushayikwa kwemapassport kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinomada nenguva mucherechedzo wekuti zvinhu muZimbabwe zvave manyamamire nerongo ndokuondongeka kwenyika kwatiri kuona kuchiitika. Hazvinaki kuti hurumende ikundikane kusvika pakadai, inenge ichifanira kunge yagadzirisa kunyanya-nyanya kana tichiona kuti mukufamba kana kumbeya-mbeya pasi rose kunoita vatungamiri nevakuru venyika vanoparadza mari yakawanda kwazvo aringadai ichishandiswa kuti iende pakuzadzisa kodzero dzevana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe.
Asi tichitarisawo panyaya dzekodzero dzevanhu, pane kodzero dziri kutyorwawo here apa?
Hongu kwazvo kwazvo, kodzero yakanyanyisa kukura yekutanga yatinofanira kungotarisa ndeyekuti panyaya yekunzi munhu anzi chizvarwa cheZimbabwe ane kodzero kuva ne passport nemamwe magwaro ekufambisa ikodzero yemunhu iyoyo isingafanire kutyorwa iri kutyorwa nekuti hurumende iri kukundikana kuti vanhu vese vawane magwaro ayo. Asizve kuburikidza nekutyorwa kwekodzero yekuti vanhu vawane mapassport, tinoona zvakawanda zvinenge zvaakuvhiringika. Onaika kune vanhu vakawanda vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vanoda kuenda kunze kwenyika kungava kunodzidza fundo yepamusoro, kungava kuda kunotsvaka mishonga kana kunorapwa kana kushanyira hama kana kumabasa. Iko zvino tine vanhu vakawanda vane mabasa ekuti basa iroro rinenge richida kuti anga aine passport itsva kuti adhindirwe imomo kodzero yekushanda kune dzimwe nyika. Zvese izvi zviri kuvhiringwa nenhau yekuti hurumende yezimbabwe iri kukutikana kuzadzisa kodzero yevana vezimbabwe yekuva nemapassport nemamwe magwaro ekufambisa.
Vamwe vanogona kuti vana vezimbabwe vakawanda vanga vachinyanyotiza munyika vachienda kunotsvaka maforo manyoro kunze, dzimwe nguva ringave riri danho rekuti hurumende iri kuda kuedza kuti vanhu vasanyanyombeya mbeya. Munoonawo sei maonero iwaya? Ipfungwa dziri kubvawo muvanhu idzi?
Ipfungwa dzisina kutsarukana nemhaka yekuti ngatidzokerei kubumbiro remutemo renyika riripo pachikamu chemakumi matatu neshanu. Panotaura pachena kuti ikodzero yechizvarwa chega chega chemuzimbabwe kuti chikwanise kuva nepassport nemamwe magwaro ekufambisa. Vanhu vanofanira kusununguka kuti vafambe pamadiro vasina kuvhiringwa kana kukoneswa. Hurumende yezimbabwe inofanira kuti izadzise kodzero dziri mubumbiro. Ndo zvinotaridza kuremekedza bumbiro remutemo renyika.
Chichemo chekuti hurumende iri kukundikana kuwana mari yekunze hachisi chichemo chinotambirika here vamavhinga?
Hachisi chichemo chechokwadi kuwanda nemunwe kuri kuitwa nehurumende, nekuti honaika kune zvimwe zvekuti vanenge vachipfachura mari yakawanda kwazvo yekunze kwenyika. Saka chandinoona chiri kutadzwa nehurumende kugona kushandisa mari shoma iripo nenzira yakafanira pachipuwa kosheso kukodzero dzevanhu dzekuva nemapassport. Mari iri kuraswa kune zvimwe zvizvisematuro ichitadza kushandiswa zvakakodzera zvakakosha zvinoringana nekodzero dzevanhu.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Paramende iri kuita nhaurirano nebazi remuzinda weBritain rinoona nezvebudiriro yekunze kwenyika iyi reDepartment of International Development kana kuti DFID nechinangwa chekusimbaradza mashandiro emakomiti eParamende ayo anonzi neDFID haana kusimba pari zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vazivisa izvi mushure mekutambira gwaro reongororo yakaitwa neDFID pamusoro pemashandiro emakomiti eParamende kubva kumukuru weDFID muZimbabwe amai Catherine Ways. VaMudenda vati ongororo yeDFID inoratidza kuti makomiti eParamende anofanira kusimbaradzwa uye ivo vanobvumirana nazvo. Semuenzaniso, muongororo yayo DFID inoti zvimwe zvinofanira kuitwa kuona kuti nhengo dzeParamende dzinofanira kuve nhengo dzekomiti imwe chete, kwete kuve nhengo dzemakomiti maviri kana matatu sezviri kuitika pari zvino. Chimwewo ndechekuti nhengo dzeParamende dzinofanira kupinda makomiti anoenderana neunyanzvi hwezvaakadzidzira, sekuti nhengo dzinopinda mukomiti yezvemutemo dzinofanira kuve magweta. Asi vamudhenda vati izvi zvinonetsa nekuti kuti munhu asarudzwe kuva nhengo yeParamende anofanira kuve nemakore gumi nemasere kuve chizvarwa cheZimbabwe pamwe nekunge akanyoresa kuvhota chete uye hapatariswe kuti ane unyanzvi hwei. Asi vati vachashanda neDFID kuita zvimwe zviri kunzi zviitwe muongororo yeDFID.
Tariro yedu yekushanda neBritish Embassy kuDFID ndeyekutsvakisisa kuti ngawane rubatsiro rwakadii tisimbise makomitis edu eParliament. Tichaedza kutsvaga nzira yerubatsiro ruchabva kuBritish Embassy through DFID kuti tisimbise makomitis edu eParliament.
Asi amai ways varamba kutaura nevatori venhau sezvo vange vasina kupiwa mvumo yekutaura nevekumahofisi emuzinda weBritain muZimbabwe. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vauza Studio 7 kuti zvingave zvakanaka chose kana basa remakomiti rikasimbaradzwa nekuti anoita basa guru. Vati makomiti eparamende anotenderera nenyika yese achibvunzurudza vanhu panyaya dzakasiyana siyana kusanganisira nhunha dzevanhu pamwe nemabhiri ekuumba mutemo, uye zvingave zvakanaka kuti nhengo dzeparamende dziwedzerwe ruzivo kuti dziite basa radzo nemazvo. Vati chikuru chavanoda kuti hurumende iremekedze zvinoturwa nemakomiti kudare reparamende.
Ivi ndikatarisa isu seplatform for youth and community development ndiro nenyaya dzataisvisa tichitofara kuti abvanadzo kumakomiti zvakanaka. Tasvika kuparliamend dzotarwa zvakanaka, dzotopiwa maresolutions ekuti kuti hazvakuda kuitika. Zvotora makore zvisati zvaitika, ndo zvindati pamwe kana makomiti zaakuya kumunharaunda kana kuti akuenda kumakomiti zvinoita akuita kakuneta kuti tiri kungotaura zvedu bari nyaya dzadzisi kunyatsa kuzofambiswa kuenda kumberi mberi.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vaudza Studio 7 kuti kunyange makomiti eparamende akasimbiswa hazvina zvazvinobatsira nekuti paramende pachayo haina simba. Vati mutungamiri wenyika pamwe nemakurukoti avo vane masimba akawandisa izvo zvinokanganisa mabasa eparamende.
Hazvina zvazvinoshanda muno mutine dictatorship, utongi hwemuno utongi huri mumba mapresident. Ndosaka muchiona kana Grace nenyaya yemasimba president Grace aingoita maralake achiyanisa mari achitelevhaiswa maralake. Kana mukadzi wava munangagwa ke zvezvi zvaangofamba kuzvipatara kuachitandanisa magovernment workers, anotandanisa magovernment workers sani. Parliament kana ane simba inofanira kumushedza kuti uya unwiwe uraniwe parinomushedza sei iyeye munangagwa ari mambo. Isu hatina kuzva tiri kusarudza mambo isu, tinoda kusarudza mutungamiri ari anzarebo to parliament kuti kuite machecks and balances.
Paramende ina makomiti anoenderana nemapazi ehurumende, uye makomiti aya anoongorora mashandiro emapazi aya. Kunze kwaizvozvo, makomiti aya anoitawo basa guru mukuumbwa kwemitemo inoenderana nemapazi aanoongorora. Zvichakadai, vamudhenda vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogona kudoma vanhu vavanoda kuti vave nhengo dzekomisheni inoona nezvekudzivirirwa kweuori mushure mokunge paramende yavapa mazita evanhu gumi nevaviri vakakunda mubvunzo dzakaitwa neparamende masvondo maviri apfuura. Komisheni iyi inofanira kuve nenhengo pfumbamwe, uye vamunangagwa vakatodoma Justice Lois Matanda Moyo sasachigaro wekomisheni iyi. Justice Matanda Moyo mudzimai wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasivusiso Moyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko tichiona kuti pari zvino munyika muri kunzi imo makushandiswa mari yemaRTGS uyezve nemari yemabhondi.
Fungai nyapokoto Whitefield.
Ah, kwakadiko kufiyoko.
Ah, kuno kuri right zvako mbichana noti maningi because zvanet.
Taura itinzwi.
Ine name community leader, ndiri kanzera ward 26. Whitefield. Mitengo haina kudzika, but inini hangu ndinotarisira kuti dai vachiti mitengo painenge yakwira paya. Mushanda anokwidzirwa salary. Pari dambudziko rataita nderekuti salary yacho haisi kukwira. Asi zvinhu zviri kukwira. Saka zvinoramba zvopresa munhu kuti iye ndiye akutotsvaga end meet pamna, but chaari kushandira chacho chacho panenge pasina. Saka ndiyo dambudziko rekuti rinofanira kunge richigadziriswa nehurumende iroro.
Pari zvino ndedzipi nhunha dziri kunyanya kutarisana nevanhu vari imomo mufiyo mamugero?
Dzatakatarisana nadzo ndedze mvura magetsi. Zvinhu izvozvo zvatadzisawo nokuwata. Hazvina kutombomira mushe, magetsi anouya na 10 PM oenda na 5 AM. Mvurawo machallenges ndekuti denga harina kutipa mvura yakakwana gore rinei. Saka madhemu edu isisu amwe acho akatoklozwa, haachakwanisi kunge achisupply mvura yaifanira kunge ichisupply. Kwozouya imwe challenge yemachemicals. Machemicals edu isisu anodhura, mvura yedu isisu yatiri kushandisa chene zvine tsvina yakawanda. Yaine tsvina yakawanda yakuda machemicals anosvika 8 machemicals.
tino tenda shukuru Marvelous Mhlanganya uye vatereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko remapassport rakatarisana zvikuru nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinenge zvichida kuenda kumusha nechimbi chimbi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tashuka kumagumo hechirongwa chedu chanasa nokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya imina standikile Mhlanga munaudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umzana umhlonishi Jobs Kala akasenelisa ngubuya lapha. Amagqwetha abuyile ebethenjiswa ukuthi uzabuya kodwa okwamanje asilaqinisi ukuthi ungaphi. So sokucajangela ukuthi uthandiswe masizo. So laba abahlabelayo ngabantu nje abatshengisa ukungazithakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi umhlonishi sikhala unga.
Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba namhlanje komsekeli kamgcini sihlalo webandla labo uMnumzana Job Sikhala.
Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili.
Ikhansile yakobulawayo ithi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo sesingcono.
Thina njengabantu be-Tradfair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sekulamankampani angu-200 asethe azabuya and siyathaba kakhulu ngoba lo nyaka silabo abavela kwamanye amazwe.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba ngomsekeli kamgcini sihlalo webandla labo uMnumzana Job Sikhala ongumeli wezengeza West edalele ePhalamende obotshwe izolo esetheswa umlando wokufuna ukugenqula uhulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuhlangothi lwabasakhulayo ku-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa batshengisele bephuma emthethwandaba beveza ukuthukuthela ngemva kokunanzelela ukuba uMnumzana Job Sikhala akalethwanga ukuzothonisiswa namhlanje. Lokhu kungemva kokuba sebezwe ihungahunga lokuba amapholisa esemthethe amusa emashingo. Elinye lamagqwetha kaSikhala u-advocate Innocent Gonese ulandisela intatheli izindaba ngokwenzakeleyo.
So what is happened is a violation of his constitutional right. It's a deprivation.
Okwenzakalayo lokho kuyikwephulwa kwelungelo lakhe loluntu kanye lokuthi athole omelayo edabeni lwakhe. Sasazi ukuba bamuse ngapi. Njalo njengokutsho kwami ngaphambilini ukuba bekwenziwe isivumelwano sokuthi uzokumiswa phambi komthethwandaba e-Magistrate Court lapha eHarare eRotenro. Ngakuhlangothi lwezombusazwe sihlezi sitshelwa ukuba sesilandela umbuso omutsha kodwa engikubone namuhla kuphambana lalokho kwedlula lokho owakusenzakala ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe. Angikuzwisisi mina ukuba abesipholiseni bebengenza okufana lalokhu abakwenzileyo lamuhla ngendlela abayenze ngayo. Lokhu kusibonisa ukuba kawukho umahluko kundlela sibuswa ngayo.
Isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Fortune Mulukele uthi badidekile ngalesi sehlakalo esithi kuyadanisa ukubona indlela abezomthetho labachuchisi abaguquke ngayo bona beke bavumelana ngaphambilini ukuba uzothonisiswa eHarare uSikhala hathi eBikita loba eMashingo.
Umnumzana uMhlonishwa Job Sikhala akasenelisa ngubuya lapha. Amagqwetha abuyile ebethenjisa ukuthi uzabuya kodwa okwamanje asilaqinisi ukuthi ungaphi. So sokucatshangela ukuthi uthanjiswe eMashingo. So laba abahlabelayo ngabantu nje abathengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi uMhlonishwa uSikhala ungaphi. Bazondile bafisa ukuthi kube le justice. Ngakho ke njenge-MDC thina siyawuthotoza okwenziwe ngabantu abarana amakhosethu khaya ngathi ipolitics sesesiqathekile kule justice.
Umnumzana Mfundo Mlilo isakhamuzi seHarare uthi okwenzakeleyo kulihlazo elizweni elibikwa lilandela umbuso wentando kaZulu.
Thina kakusiphathi kahle njengezizalwane zeZimbabwe ngoba sibona ukuthi amalungelo abantu akhandiswa kuhle. Job Sikhala, Honorable Job Sikhala, akula nto enzima ngathi enkulu kakhulu ayenzileyo. Ubekhuluma laye njengomuntu weZimbabwe ohluphekayo ukuthi ilizwe lethu lilenduku eziningi, akula fiweli, akula magetsi. Xa uhulumente akwanisa ukuthi anike abantu esingathi ama-social goods kumbe nxa uhulumente wangena ngokudlamudlamu ngatshintsha ama-elections, kulelungelo lokuthi uhulumente onjalo akhitshwe.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo umnumzana Tererai Obey Sithole laye uveze ukukhathazeka.
Okutenda imashinja nefungana kwamaita pano kuratidza kuti solidarity sekutara kwatinoita.
Ngiyalibonga balandeli bebandla ngokuza lapha ngobuningi benu njengendlela yakutshengisela usekelo lwenu lomanyano ngoba singabantu bani. Sibuthene lapha ngoba sisazi ukuba omunye wenkokheli yethu uyahlukunyezwa ebotshiwe.
Kusenjalo unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kwe-MDC u-Ostelos Gift Siziba ubotshiwe namhlanje esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela elizweni. Ngaphambilini abasakhulayo laba beye bayatshengisela ukukhonona kwabo emthethwandaba kamantshi lasenkambeni yamapolisa eHarare Central Police Station ekuseni anduba baphindele njalo emagumeni omthethwandaba kamantshi ngemva kokuthola umbiko ukuthi akaseyi kuthonisiswa khona uSikhala ebikwa esesiwe lapho adalela khona icala eBikita esigabeni seMashingo. Amapolisa ohlangothi lwe-Riot Police abehlomile axotshe abasakhulayo laba ngesikhathi behlabela ingoma ebezigcwele ulaka lenhlungu phezu kokwenziwe kuSikhala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo, ongaphansi kwendikimba ethi Resources, the Future Exploring and Leveraging Mining Potential. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Umbukiso wezokwemba omanjinela kunye lezokuthwalwa kwabantu owe-Mine Entra oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair uqala ngolwesithathu lweviki ezayo kobulawayo. Isikhulumeli se-ZITF unkosazana Stella Nkomo uchaza ngamalungiselelo ombukiso walonyaka.
Umbukiso wezemigodi ukwembiwa kwamatshe aligugu
ubunjilela lokuthwala kwabantu lempahla iMine Entry 2019 izaba khona kuviki elizayo izaqala ngolesithathu mhla ka 17 Ntulikazi iyephetha ngolesihlanu mhla ka 19 July khonapha emzini omkhulu oweZimbabwe International Exhibition Center kontuthu ziyathunqa kobulawayo kuphela indikimba yombukiso low iphathelane lokusebenzisa inotho wezemigodi ukuthuthukisa ilizwe lokwenzela abahlali balo ikusasa elihle. Sikhanyelele ukuthi umbukiso lowo uvulwe yisiphathamandla esibona ngezamatshe aligugu lowemboya kwawo umnunzana Winston Chitando mhla ka 18 Ntulikazi. Sikhanyelele ukuthi kuzabe kulemihlangano ethize ekhanyelele ukuthi abantu bonke bathole labo indlela yokuzithuthukisa ngamatshe aligugu. Sikhanyelele ukuthi kuzaba kulombukiso wabo mama Women in Mining Conference, lombukiso okhangelane ontanga Youth in Mining Conference, kanye lombukiso omkhulu esithi Main Miner Conference, lapho futhi esikhangelele ukuthi umnunzana uWinston Chitando uzabuya azonika umphakathi lokhu ababekele khona njengomphathi ntambo walesi sigaba.
Wengeze ethi kulamankampani angamakhulu amabili akhangelele ukubukisa kunye lamazwe amahlanu.
Thina njengabantu be-trade fair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sekulamankampani angu-200 asethe azabuya ende siyathaba kakhulu ngoba lonyaka silabo abavela kwamanye amazwe abathe labo bafuna ukubuya khonapho abagoqela labo abavela eChina, eKenya, eSouth Africa, eSouth Korea kanye leZambia.
Embukisweni walonyaka kukhangelelwe ukuqhutshwa imihlangano emithathu ebalisa oweWomen in Mining, oweMine Conference, leYouth in Mining, obusugqitshwa ngomdlalo wegolf ebulawayo Golf Club, uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential lumbukiso. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso ngolwesine lweviki ezayo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abe kansile yakobulawayo bathi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni leli sosingcono ngoba abahlala emalokitshini abalisa emganwini inketha ingubo yenja lemakhokhova bawatholile amanzi namuhla. Bathi njalo ukulungiswa kwempompi zamanzi e-Criterion Water Treatment Plant kuqhubekela phambili ukuzadala ukuthi izakhamizi zalelo dolobho ziwathole amanzi. Isikhulumeli sekhansile yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchaza isimo somsebenzi wokulungiswa kwempompi.
Idolobho lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi amanzi lamuhla sivalile idolobho lonke ukuthi siphe ithuba ukuthi i-system istabilize. Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili. Okwakathesi sesivalile ngoba siyananzelela ukuthi isebenzisa kwamanzi kwezakhamizi kukhwele kakhulu. Okwakuqala amanzi akade esetshenziswa izakhamizi afike ku-157 megalitres, nanzelela ukuthi thina vele sikhuphe amanzi ay-105 megalitres. Lokhu sokwenza ukuthi ama-reservoirs amaningi ikakhulu i-Criterion leMagwegwe reservoir esingathi yiwo amakhulu kakhulu njalo yiwo a-critical ayehle in terms of i-level. So nxa ama-reservoirs lawa eseyehlile ukuthi siyenelise ukuthi asukume kufunakala isikhathi, yikho sesivalile amanzi edorobheni lonke. Sinanzele njalo ukuthi nxa sesivula sizabuyela back 48-hour water shedding ngoba umsebenzi esiwenzayo e-Criterion awukapheli. So siyabe sifisa ukuthi sibe lesikhathi ukuthi amanzi siloku siwagogosa. Okunye futhi okusihluphileyo njengedorobho sibe lo dubo legetsi. Sesiceliwe ngabanikazi begetsi esingathi ZETDC ukuthi sivale ezinye impompi ngoba impompi zethu nyabona zisebenzisa amagetsi amaningi. So lokhu kusho ukuthi amanzi azabuya edorobheni abe semalutshwana. Okunye futhi esikunanzeleleyo ukuthi kule ndawo vele lapha esingakatholi khona amanzi kusukisela iviki ephelileyo, lezi ndawo silungisa ama-bowsers ukuthi ahambe khona. Siyaxolisa izakhamizi ngoba ama-bowsers imota lezi ezithwala amanzi zilutshwana, but we are working full out. Esesikwenzile ukuthi ama-bowser lawa futhi lawa asesebenza ama-shift ukuthi they are working even ebusuku ukuhambisa amanzi. Okunye futhi esikunanzelele ukuthi amanye ama-bowls akhona kobulawayo asebenzisa amagetsi. So nxa amagetsi futhi ehambile ngoba kulezi suku amagetsi ahamba kusho ukuthi abantu abayenelisi ukusebenzisa izibhorane. So lezi ndawo futhi yizo esezilethelwa amanzi ngezimota ezingathi ngama-bowsers. Esikucelayo kuzakhamizi zakobulawayo ukuthi singabulali impompi zamanzi kule ndawo lapha abantu asebevandalizile impompi zamanzi bekhupha ama-valves benzela ukuthi bethole amanzi. Lokhu kuyasibisele emuva ngoba kufanele sihambe siye-repair okwakuqala, njalo nxa sokuvandalize kutsho ukuthi ilokishi yonke ayisathole amanzi. So ezinye iindawo sezi-afekthwe ngamanzi ngoba impompi zibulewe. Siyabonga ubulawayo ukubekezela ngalesi sikhathi esingekho lula ngoba amanzi impilo. Siyacela bakithi ukuthi lamhlanje siloke sinanzelela njalo sikhangele ukuthi umsebenzi lo phathwe ngendlela iphambili kakhulu njalo ephezulu, njalo sizame ukuqeda masinya.
Loke unkosikazi Nesisampo isikhulumeli sekhansili yedolobho lakobulawayo. Ukulungiswa kwempompi zamanzi kubikwa lokhu kuzayenziwa njalo kukhangelelwe ukuphela ngomnyaka ka-2020. Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi kulele dolobho yebulawa Progressive Residents Association yethule umbiko isithi kufanele kuvalwe izikolo endaweni ezingelamanzi ngoba kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kodwa u-Alderman Sboniso Khumalo ongukhansela wePhomola South uthi ngempela umomo usungcono.
Bangile abantu bakhuluma phela into abayifunayo, kumbe into eyifuna ukuthi abantu bathokozele. Kodwa engikwazi ukuthi mina isikolo sisaplayiwe ngamanzi namuhla ekuseni, namaklinisi asaplayiwe, private or council schools asaplayiwe ngamanzi namuhla.
Kodwa kuqalise lamuhla yini? Kuyini okwenze batsho njalo? Insuku zonke lezi bekusenzeka yini?
Isikolo vese sisaplayiwe ngamanzi kudala ngoba especially iPhumla South ilezikolo eziyi-3 ezingazi-3 ezisuswanyana. I-council vele iyasaplaya at least ama-things abo abanawo esikolo, ama-jojo abo. Namanzi all the time.
Abantu bona amanzi bawathatha ngapi? Tshona kule ndwendwe ayenela yini? Kuhamba njani kathesi?
Mangithi na amanzi esandu kulungiswa phela vele kuzaba le ndwendwe. Kodwa engikwazi ukuthi nxa kulungiswa vele ilayini yaba khona from usuka kwele naphana kuza kushambisa ngabijana so kuphele ka-1. Angathi bevula sobavule ka-1 yonke indawo ka-1. Kuyaqala ukuthi abanye abaphansi bafuna bavule emjambijana ukuthi amanzi akhave indawo yonke. Namuhla bavulile and i-part of Phumla South silawo amanzi kathesi. Kade sini kumkhuma so simile la yini manje beyi bosses of staff yeah kade nimile la izakamise la yini mele uthi izizo supply ngamanzi kathi sibosses sisukile ethatha khona amanzi sisizwe yeah yidwe lo uthwa zapheka late but ikhizo ukuthi okunyanga ithi na amanzi esebuyile people will be it's better of the lutha manje ngaba ngabe khona total isona la uthi azabambana ingxenye zasifike endlini yakho namhla ephezulu njalo lapho sibe khona engekho bese sicela ukuthi bosses wasifike part of it engelengela manje.
Lithembe ukuthi kuzaphela nini umsebenzi lo sesitichini ukuthi amanzi abuye ebantwini ezimpompini?
Kwesikrithelwa ngiphela ngokukhina ngeservice lokuyana things will move will be better. I think ngibona kuyabasokwehla kuyakwehla udibane ngabeikrithelwa ibe ngcono kuzaba ngcono ngoba kuza iza le-pressure ebantwini nakumabhozi akhona ses kuza izi pressure naleyo.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ibikhala njalo ngokuthi yesabela ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kunjani umomo khona ngapho? Abantu bagezisa njani izambuzi, okokudla, okokupheka lokunye?
Ukuthi uphele imajebele nanto yomathenzi smart ngeke ngisho ukuthi ngingakhuphromisa kangako. Abantu bantu batshele ukuthi basebenzisa amanzi ngendlela enjani ephansi njalo mazogeza bakabantu babe ukuthi baflashe ngawo kubathoyilet. So kukhona kuba uhluzo ukuthi usubeka amanzi oflasha, but kodwa nga kulodube elizweni uma kulodube ukuthi luthile lunguza njani.
Ubona kunjani kumalanga ambalwa alandelayo?
Hayi ke ngisekunomehluko ngoba yamtu mehluko nje amhlambe umehluko onto abantu ayinto yamhlambe lutshwane kulakula njani kulakula ngesandi last week umehluko ukhona sizinya ubona.
Lo ngu-Alderman Sboniso Khumalo ongukhansela wePhumla South bexoxa ecingweni ekobulawayo. Ku live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udubo olubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni olokuthola ingwalo zokuhambisa ezama passport. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana ngokucasana ngemihlobo esigabeni esingenyakatho yelizwe kwele New Guinea kubikwa kuchiye kubulalise abantu abangamachumi amabili nantathu abagoqela abesifazana abakade bezithwele kanye labantwana. Iziphathamandla zesigabeni seHela zibika ukuba laba bantu babulewe kuhlaselweni okwenziwe leso sigaba phakathi kwensuku ezine ezedluleyo. Abeqembu labesifazana elimela elemelika emidlalweni wenguqu elithethe inkezo yamazwe omhlaba ye-World Cup okwesine emncintiswaneni obuseFrance bamukelwe ngenjabulo enkulu lapho bephindela ekhaya edolobheni le-New York. Abantu befolile emigwaqweni ye-Manhattan bephethe ama-flag. Umeya Bill de Blasio we-New York kanye losibalukhulu wesabelo uGovernor Andrew Cuomo bebekhona labo. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe esilethulela lona ngolwesithathu viki zonke namhla silomnumzana Tifa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lwesikhalanga ozaqhutshelwa kwele Bilithani edolobheni lelithi ngomgqibelo. Lo ngumnyaka wesine abantu besikhalangeni besenza lomkhosi ngenjongo yokulondoloza ulimi lwabo lamasiko abo eBilithani. Umnumzana Dube uchasisele umuntu ngamile inkomo weStudio 7 okunengi ngalombuthano.
Umcimbi ongumgqibelo babunkomo umayelana ngokuhlanganyela labanye njalo ngokukhumbuzana ngobuntu bethu esiyibona esingabantu bebukalanga.
Kungani likubona kuqakathekile ukuphakamisa amasiko enu ngalindlela ngisho laphetsheya kwezilwandle?
Ukuhlala emazweni angekho eduzane lasekhaya okuhlangenele ukuthi sokusiba lama generations asuke akhulele emazweni angasondelananga lendawo zakithi kuyadingakala kakhulu ukuthi kube yithi thina esizama ukuthi sikuhlongoze sikwenze kube into eqhakathekileyo ukuthi sivuselele njalo sikhumbuzane ngolimi lwethu njalo langendlela esifanele ukuthi senze ngayo izinto njalo ukukhumbuzana ngolimi lwethu kakhulu njengokuhlala sesisho kuyinto enhle ngoba kuyinto esenza ukuthi sivuselele ubuthina bethu njalo sivuselele inhlonipho kakhulu ngoba nxa sithi siyakhangela siqathanisa ukuthi impilo yesikhiwa siyayithanda ye kodwa impilo yesikhiwa nxa sesiya ngendlela inhlonipho efanele ukuthi ihambe ngakhona ungahlanganisa impilo yesikhiwa ubusuhlanganisa lesintu sethu kuyakwenza ube ngumuntu oqotho ube ngumntwana oqotho ingakho kuqakathekile kakhulu njalo lokuthi singaze sikhohlwe imvelaphi yethu.
Abantwana abazalelwe khona ngapho Dube bayayingena yini eyokulondolozwa kwamasiko lesintu senu le kumbe bathi bona bangabelungu?
Esakunanzelelayo kakhulu babunkomo mayelana ngendaba zabantwana ukuthi abantwana bafana lomuntu ochapha umfula. Abantwana bayaya baxoxoze bazwe ukuthi umfula okutshona okungakanani andubani ukuthi bafake unyawo noma balukhiphe. Kuleyo nkulumo ngikhulumela enkulumeni yokuthi nxa bebona thina abazali sisukumela phezulu sithuthukisa ulimi lwethu njalo silabo sisiba lothando lokuthi sibatshele ukuthi babekwazi ukuqakatheka kolimi lwabo ukuqakatheka lemvelaphi yabo kubenza labo babe lentshukutshu. Kodwa ke nxa ukuthi kungenzeka ukuthi uthole ukuthi thina lathi sesiba laid back bona nxa beqhubekela phambili ngokukhuluma izikhiwa zabo bethola ukuthi lathi sivumelana lezikhiwa zabo ekugcineni lapho kulahleka yonke into kulahleka ulimi kulahleka amasiko kulahleke nje imbali. Ngithemba ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umuntu ongenayo imbali umuntu ongenayo ihistory yakhe ongazaziyo ukuthi yena uvela ngapi ufana lo muntu ufana lembewu elahlekileyo. Ingakho nje sikuthatha kube into eqhakathekile kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukuvuselela ulimi lwethu njalo ukuthi sikuhlanyele kulabo abancane ukuthi babe kwazi ukuthi la kusasa noma babe vuka bebesazi ukuthi bona imvelaphi yabo ingapi njalo bangabantu abanjani lapha vela khona njalo kutshengiselela ukuthi abazali babo ngabantu abalothando yini kodwa ke nxa singatshengisela ukuthi thina silothando ezintweni esizenzayo kumvelaphi yethu lasebentwaneni kuza kwehla ngokuba njalo
uZulu ungamtshiyela wapha amazwi Dube
engingabatshiyela wona amazwi abantu bakithi ngokuthi umcimbi lo njengoba sisitsho nje simema abantu ukuthi sondelani bantu bakithi sizohlanganyela kulo mcimbi okuqakathekileyo kakhulu ukuthi ngumcimbi othiwa yibukalanga gathering kodwa kuyibukalanga gathering kunjalo ngumcimbi esikhangele ukuthi labanye abantu abangasibo bantu bebukalanga noma bavela kwiziphi indimi noma noma bavela kwapha amazwe bayamukelekile ukuthi babuye bazobakwazi ukuthi abantu othiwa ngabakalanga ngabantu abanjani njalo ngabantu abaphila impilo enjani njalo badla kudla okunjani njengoba kuzoba kulokudla kwesinto kuzoba kukhona kuthengiswa okunye kuzoba kulokunye kulama demonstrations ezinto ukuthi impilo noma izinto zenziwa njani ebukalanga kuzoba kuhlanganyela izinto eziningi kakhulu so kuqhakathikile kakhulu ukuthi abantu basondele bezobona bengabe bethatha inzwa bethi ukuthi abantu bebukalanga ngabantu abanje kodwa bengakazi basondela nelathi bazoba kwazi bazwisise ukuthi singabantu abanjani abantu bakanye kwedu sedzelani mose huba gulu elelela swika musibwilile hule ape mubwilila hule ndiyano nomu musila chikalanga chenyu antubona kuti uyapono akatongomuka mangwana na akatongono hoha lukuta gomwenu esiya kukwelukuta kupfukikwa nembudzi ngati milikani vakalanga tisingagwe tisingatuke hama dzedu tisingatuke vataka vakidzana navo yelo huba gulu la swika tova tiri kulidzi mhlaka 13 kubva masikati kuza kunoti mateuko vuyani makasengakene makasenga semedzenyikene makasengani vuyani tihatoo kwatiri tose ntili pantuzwe bukalanga nehuva lebukalanga gathering tuboka kwa zvikwazvo
lowa umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane abenhlanganiso zamakhopha-ke kusenjalo bathi kuqakathekile ukuthi kusabalaliswe ulwazi lwemisebenzi le ukuze iningi liphatheke ekukhululekile ngendlela engaphilisa ethola inzuzo okungenza bemelane lodubo lokusilela kwemali njalo kuphathise ukuzithuthukisa empilweni lelizwe lithuthuke. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lamakhopha emhlabeni jikelele elikamhlaka 6 Ntulikazi ele-International Cooperatives Day, umqondisi wenhlanganiso ye-National Association of Cooperatives, Savings and Credit Unions in Zimbabwe, umnumzana Tapiwa Mfurutsa uthi lokhu kulodubo lwenkohlakalo emsebenzini wamakhopha.
Often view the perception of housing cooperatives and the problems that sometimes arise in that sector, so they just view
abathelisizwa ngamakhopha bacabanga ngokwenzakala kuma cooperative ezindlu behle besabe
so ukuqilibezela
kodwa ngibona ukuthi abantu kumele befunde bezwisise ngama cooperative ngoba lawo kameli okwezindlu kuphela kulama cooperative okulima okulondoloza imali lokwekweletisana lawezemigodi imining awamabhanga lamanye amaningi
uqhubeka ethi abasakhulayo bezimbabwe abahlala bekhala ngokusilela kwemisebenzi bangaqiqana ngendlela enhle ukusungula ama-cooperatives balakho ukwenelisa ukuziphilisa.
It's sad to note that currently members are there in terms of the number of cooperatives that are present in the country.
Noma ama-cooperative ekhona njalo elamalunga kuyadanisa ukuthi iningi lawo lilamalunga angasho lutho angafika kuchumi nje kuphela. Kodwa singaba lomkhuba wokuhlangana ndawonye sande kungaphathisa sibili ngoba siyabe sesiyinhlanganiso enkulu senelisa ukubuthanisa imali enengi.
Amanye ama-cooperatives atshengisa ukuphumelela athi imisebenzi enje iyaphathisa njalo idinga ukuthi ikhokhelwe kakuhle. Kutsho umnumzana Tendai Matienga, umqondisi wekhopha enkulu kamasipala weHarare.
The cooperatives are still very useful, especially with regards to SACCOs. Like in our case,
siphathisa amalunga ethu afika unkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu, 2,500. Esibanikeza ithuba lokulondoloza imali esithi savings. Sibanikeza njalo ithuba lokuthola izikwelede ezingaduliyo kudinga nje amalunga angamachumi amabili ukusuka.
Hayike isikhathi savume ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngikhona apha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.